A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 27th. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the outcry following the government's decision to buy motor cars for traditional chiefs ahead of the 2018 elections.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we are streaming live on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged politicization of traditional chiefs by the ruling ZANU-PF party.
The government has procured 226 Isuzu double cab vehicles for traditional leaders. Earlier this year, the government also splashed millions of dollars on more than 300 top-of-the-range vehicles, which included Toyota Fortrunners, Ford Rangers, and Toyota Corollas to allegedly appease security chiefs, the army, and the police ahead of the 2018 general elections.
And, of course, President Robert Mugabe is expected to address the National Council of Chiefs conference tomorrow at Large City Hall in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. And Mr. Mugabe is expected to hand over some of these vehicles for the chiefs. But the opposition, MDC, has taken a swipe at President Robert Mugabe for allegedly politicizing chiefs. The MDC, in a statement, says chiefs shouldn't be reduced to become ZANU-PF political commissars whose loyalty and support is bought by the purchase of cars and other perks.
And again, if you wish to contribute in this very, very important discussion, call us live and direct at 001-202-619-2077. Also, you can send us a message on WhatsApp. The number is 202-619-2077.
Onguka hama wadiwa nasi, tila utitinge tichitaura nezwe kutengwa kwezvikakarara zvemotokari ne hurumende dzichipiwa madzishe. Vamwe vari kuti sei hurumende yafunga kutenga motokari idzodzi panguva inoyi nyika yatarisana nesarudzo. Asi hurumende iri kuti aiwa, ko vari kuchema-chema vanopikisa nevamwe vari kuzvishora. Chii chamunoda pamuchato wedhongi nebere, hurumende inotiyo yagara ichiita zvinhu zvakadai nguva dzose, uye madzishe anofanira kuremekedzwa. Nekudaro zvakakosha kuti vaone motokari idzodzi. Asi aiwa, vamwe vanoti maitirwo azviri kuitwawo nyika isina kana kobiri ndo zviri kuita kuti vange vachigunun'una. Tida kunzwa pfungwa dzenyu, imi vateereri nevamwe vari kutiona paRadio to TV, paFacebook apa, kuti muri kuzvionawo sei. Antungamiri.
Yebo, Blessing, kunjalo linjani emakhaya ngosuku lwanamhlanje, usuku lwangelwango lwesihlanu. Sidibana ke kuhlelo lwe-Live Talk. Udaba olusegudwini lamhlanje eludaba lukahulumende omemezele kuliviki ukubana sethengele izinduna izimota lezi okuthiwa ngama twin cab ezihambela phezulu ama Isuzu ayedlula amakhulu amabili 226 babuthene nje inkokheli yosiko izinduna zibuthene kobulawayo zilomkhosi omkhulu njalo zizahlangana lo mongameli Mgabe kusasa lapho azipha khona ezinye zalezi zimota ezithengwe phandle kwelizwe ngokutsho kukamphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Bayakhala-ke abaningi ogoqela uZulu nje jikelele abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bathi kusobala ukubana uhulumende lapha usezama ukuthenga izinduna ukuze zimkhankasele ziqinile kukhetho oluzayo kanti-ke ngokomthetho izinduna inkokheli yosiko ayivunyelwa ukungenela kwezombusazwe. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisibambe ku-001 202 619 2077 kumbe lisithumele okuzincwajana phela kuWhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Silithinteke lingene kuhlelo.
Tungamili, of course, today we are lucky we have an in-studio guest. Tinava Mike Omambo, funga kutitikao padupama studios edu VOA, muno mu Washington DC. Magadi iva mambo.
Tiripo edu esu magadi iku wajunga.
Ai, watirina, wajunga ayo wabaru diwa zulu.
Oh, diwa zulu.
Wajunga nechitatu na mkoma Chris. Vamambo, mungatunza uti chicha ita uti munge mchi shika muno mu Washington DC.
Chandikondere chandifita muno mu Washington DC, nisha uti ndawe ya kuzoshanya, kuzovona Studio 7, no terera tile kumusha ku Zimbabwe, zuwa roga roga kubana 7 kushika na 8. Saka nangoti kuwana, vandanka ndashanyi la muno mu, wano kara ku Pennsylvania, dipereke zei tinoona Studio 7. Docha ikondere chandifita kunoku, kuzokuona emese, tunga mili nkomo, tunga kande mili, standegi ne mshanga, na vose ya wandinungustigo wanzwa, saka nafara kusiwana nabo.
Yeah, chikuwanza pa mepo.
Chikuwanza pa mepo. Tiso chaizwa.
Saka, ndezipi zvirongwa zvabulo wadzo ufarira kuteerera manje muri kumushawo.
Zvese kubva, ndinoteerera kubva kunews dzechishona dzichindevere kusvika kuLive Talk. Kana naye ndondinambudzo ndinozorata zvakundozoteerera zvimwe zvinezvouya pamashure apa. Zvirongwa zvose ndinozvifarira.
Aiwa, zvinofadza zvikuru.
Hai, siyavonga baba Mlambo. Ekhaya kahle kahle lake ngapi?
Mambo.
Ndadaro kana ti mambo.
Wati Mlambo.
Hayi wandati mambo.
Okay.
Ndati mambo.
Eka yakanye kanye ngele masvingo kutwa mchakata kumurambwe. Chief Shumba.
Aha.
Kuzasi kweMorgenstar. Nyakuwazwa kona.
Aha. Ngale kwathwa kwathwa ngumaye Mgabe hanze masvingo ndokumzinda
yasekunalizini.
Hayi siyabonga baba mambo ngokusethekelela kuhlelo lamhlanje. Yiyo ke iStudio 7 iyona le siyajabula nxa lisithakazelela ekhaya lilalela umsakazo liqhubeke lisisekela kanjalo.
Hayi siyathaba lathi kuba line bana eStudio 7.
Tirutara nenye mazi mambo kana sine mazishe saka I think mambo is a very relevant guest.
Yes, indeed. And we have another famous son of Masvingo. Of course, that's where my mother comes from. We have Mr. Obed Gutu, who happens to be the spokesperson of the FDCT. Mr. Gutu?
Yes, blessing, good evening, listeners. Good evening, Zimbabwe.
Now, Mr. Gutu, you released a statement today saying that, of course, your party does respect the institution, but you are not very happy at how the government is going about doing its business. Why are you concerned by this buying of cars at this juncture?
Blessing. The statement that the party issued this morning our time is basically to say that as a starting point, we have always, as a party, respected the institution of traditional leaders, that means chiefs, headmen, villagers, respect the entire spectrum of our traditional leadership structure, from the lowest to the highest level. The main point of contention that we have with the latest decision by the government to buy 226 Isuzu twin cab buggies for chiefs is because the timing is obviously deliberately meant to influence their role in such a way that it's some kind of a naked vote buying gimmick by the ZANU-PF regime. This is obviously meant to have the chiefs operate as de facto political commissars of ZANU-PF, particularly as you know, the country is already in electioneering mode. Right now, the biometric voter registration exercise is ongoing. In fact, the first phase ended on October 25. And on Sunday, October 29, phase two is kicking off. And we are obviously very much aware of the fact that the chiefs are now being pampered, if I may use the word pampered, by ZANU-PF. Not because ZANU-PF likes the chiefs. ZANU-PF has never really respected our traditional leaders. They've always wanted to abuse them, trash them for their narrow selfish interest. That's why you notice that for the past 3, 4, 5 years, the chiefs have been saying to the government, please, why don't you buy us vehicles? We have nothing to use. We have no decent mode of transport in the various areas of chieftainship. The government was stubbornly refusing to even listen to the chiefs, please. And even in the Senate, there are a number of chiefs who are senator chiefs who sit in the Senate, where the president of the Chiefs Council, Chief Fortune Charumbira, also sits. They have been vehemently clamoring over the past few years, calling upon the government to listen to their pleas for transport, and they were being treated with utter contempt. But now that it's convenient for ZANU-PF to want to use the chiefs as political commissars, literally to make them commandeer the subjects in their respective chieftainship areas to vote for ZANU-PF during the forthcoming election. Now, all of a sudden, the government pretends like they like the chiefs and they have subordinated many other pressing things in the country, like the issue of our public hospitals, where, as we stated in our statement, there is a debilitating shortage of basic and essential drugs and medicines, even basic painkillers like paracetamol. You don't find it. Drips, bandages. So that when people get admitted to public hospitals, Parire Nyathwa, Harare Central Hospital, Mutilo, Mutare General, Gweru General, Mashingo General, Karoi General, Kariba General, Chinoy General, Bindura General, I can go on and on and on. If your relatives don't buy those essential medical equipment, then you are just going to go to hospital to die, no matter how minor your ailment might be. We also raised the issue of important machines like X-ray machines, CT scanners and PET scanners. These are very important machines, particularly the CT and the PET scanners, especially in view of the advent of NCDs, non-communicable diseases, hypertension, diabetes, cancer, etc., etc. which are now wreaking havoc. Actually, more people are dying from NCDs than from HIV and AIDS in Zimbabwe at the moment. But no single public hospital in Zimbabwe has got a CT scan. And if somebody wants to have a CT scan done, they are referred to private hospitals or to private doctors where the cheapest CT scan costs $600. So just imagine, listen, this is way above the reach of ordinary people. It's way, it's more than the salary of the of an average civil servant. So all we are saying as MBC is it is not because government loves or likes the chiefs that they are buying them cars now. They are actually being bribed, a naked bribery, to make them become ZANU-PF political commissars. The moment that they do their that role, and ZANU-PF gets what they want from the chiefs, they are dumped until the next election. So we are saying, as the MDC, we should respect our traditional leaders. We should not use them like they used to be used by the colonial regime, where they were used as stooges, as puppets, to suppress people. So we are saying ZANU-PF has simply taken the template from the colonial regime of disrespecting our chiefs, abusing them, trashing them.
Thank you, Mr. Gutu.
Big no.
Thank you so much. Please do stay on the line. And Tungamili, I think we have a caller. Let's just quickly take the caller and come back to you. Tinamko Mangoni. Magadimko Mangoni.
Dimko Magadimko Dimko Majonga.
Dimko Ma Blessing. Magadi Zenyu.
Magasimbera. Eh, I'm going to politics. I'm going to go to the Zariza. Hey, this is a guy, Richard.
Tinotenda, right. Tipe opungwa zenyu panyayi.
Ah, panyayi. Mbunzo wangu ndo kuti iyo. Kana wa zinuzitwa transparent. Kwa sayi. Zizozi kana wanu, otari sara nema elections, do po iti wa madzise, zizozi kana na tikatari sa ziru kuitika, nenguwa paru kuitika, wamo argu kangani kwa ne, kana watu argu pisiru wa Zimbabwe, argu ini lachiro wa ku Zimbabwe kuma. Zichifungi ziru wa kutindele ruling party. I think Zimbabwe ya tanguwa ya kanaka ya kuti waku responda kuma oppositions, kuti ama oppositions, anfazanga hari kote zawai, kudara wanga wasinga respond. But yes, takuona kuti turi yacho ya waku ita waku shanisa madzise kuti vanhu wange wachikanga nikuwa kumisha waku watu wawe ni Simba. Nukuti wanga waiti waona wasekuti waiti kwa zakanaka iwo madzise batu wanu wachitambura kumamisha waku. Wachida waku chingia kuti leye pati nda ime government.
I want to note
that. Kuti kutengwa kwa ikuwa mocha kutengiru wa madzise madzise ndiwa ano shanda nevanhu kazhinji kuti vaite Simba rekuti ruling party inge ichiramba ichiwana Simba rekutonga vachiitsigira. But otherwise tikatarisa kuvanhu, vanhu vari kushupika kumamisha ikoko kana iwo madzishe vanozviziva.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomangoni nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru.
Vakuluma avalaleli vati hai kukanya kukona lapha ngoba kungani kusiza ngalesi sikhathi. Bacabangela-ke abaningi ukuthi hhayi uhulumende lapha sezama ukuzidingela usekelo phambilini kokhetho luka-2016. Baba Mambo uyayizwa indaba, bakhuluma abalaleli, uyatsho lo baba uGudu ukuthi hhayi bona njengebandla le-MDC bayakukhuthaza mpela ukuthi inkokheli yosiko kumele ihlonitshwe njalo inakekelwe, kodwa okwenzakalayo manje kusobala ukuthi hayi kule politicization ekhona. Uyibona njani le ndaba la?
Lami ngivumelana layo ubaba uGudu ukuthi izinduna zabantu phela, anti uyabona esintweni ethina sithi umama ngumama wabantu bonke, uyazala amapofu, uyazala izilema, uyazalani, kodwa ngumama wonke. Kuva afanana lezinduna, izinduna zabantu bonke, umuntu wezanu, umuntu weMDC, umuntu webandlo lipi, umuntu webandlo lipi, wonke ngabantu bezinduna. So izinduna finally zibe zisupporta i-one part. Lapho ngiyavumelana nalo baba uGudu khonapho.
Sithathe abalaleli lapha blessing, kulaba laleli njalo abaloba kukhasi lethu le-Facebook. Kulokazi Mangena uthi yena sengathi ezakithi komthwakazi zingangazithathi lezo zimota ngoba abantwana bazo beswela imali yokubhatala ama school fees and gabakwazi lokusiqhuba lezo zimoda ngkhona bezaqhatshelwa abaqhubi kiki is a job creation anzi namangena mazisha acho agoni ku driver saka pane job creation ichaitika ipapo nekuti vachatsvagirwa ma drivers sikhangele lapha uGamelihle Gama uti futi lo hulumende ucabangisisa okwengane ube uthethe imali wasiza ezibhedlela noma ezikolweni ziningi indawo ezidinga usizo elizweni kodwa yena ukhetha ukuthengela izinduna imota onkosi yami waze wehluleka umuntu omdala kuzoba lo Jeff Moyo uthi yena izinduna azithathe imota kodwa zingavuma ukusetshenziswa yiZANU PF kweze politics anzi naba Jeff Moyo blessing anzi wongo moto kare ngavatori asi vasabvume kushandiswa neZANU PF zvinoitika here izvozvo
kavedo regatidzwa kuti vanhu vari kutiwo kudi makasununguka kufona tiri kuona vamwe vari kunyora paFacebook vakati wandei kuti tivafonere foni dzinombonetsa pano neapo asi tinenge tichida kuedza kuti tikubatei titaure nyaya yacho WhatsApp number is 001-202-465-0318. I think we have our second guest, Antungamili, that is Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, how are you?
I'm okay, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
My warm greetings to you all. I think we had just had the time without speaking to each other, but it's important that we share common things that have an interest to the public.
Indeed. It has been a long time indeed, but thank you so much. Now, Chief Chiwota, what is your take on this controversy that is brewing now? Some people are saying, of course, there's nothing wrong in the government purchasing cars for the chiefs, and others are saying, well, it might be good, but it's the timing. It's, you know, election time, and some people are saying maybe this is politics. What's your take on all this?
Thank you very much. I just want the public to be conscious and very much conscious of whatever they think or what they say about traditional leaders. It's unfortunate when one is speaking of things that are not politically motivated and giving orientation of a political interest. The chiefs deserve welfare in the first place. People should agree with that. It is only when the welfare is extended by a person who has another things around. But I think any government that might come in might also extend this welfare to the chiefs. So I don't see any reason why we should any politicians in the process. It is only the time that people believe it is going to be used otherwise, but there is nothing like that. A chief is a chief of everything that is within his jurisdiction. And the boss has a car so that he is able to travel to meet his people in the very area that he resides. The challenge that people have is when these things are done at the time, when they have feelings or they think certain things might be not in their very line. And I think these are some of the things that people need to correct. But I don't think that's the thing around it.
Asika vachihota mukuru wemadzishe vacharumbira is on record vachitaura ivo kuti madzishe vanhu vano tsigira bato rezanu PF bato rinotonga saka kana vanhu vakunyunyuta kudai vane basis nekuti vari kutarisa mashoko akataurwa nemukuru wenyu vacharumbira
ndingaitika zviri seipavo MDC pavange vari mugovernment vange vachiti kuna vamugabe mutungamiri wedu president wedu nanhasi uno vari muparamendi vemdc vanoti president wedu handizoziva manje kuti mutsauko uri papi madzishe vanoshanda nehurumende irespective yekuti akaita sei akaita sei angava aine pati yaanotsidzira angava aine chii but vanoshanda nehurumende munhu anenge ari pahurumende panguva iyoyo ndiye wavanoshanda naye tinozoitika manje ndechekuti individuals have their own interest and let's be clear about it that individuals have their own interest
tinotenda ishe chiota rambai makabata let's Mr. Gutu, we only had 10 minutes with him. We had a prior engagement. Mr. Gutu, your last word.
My last word, really, Blessing, is that I would want to emphasize that we do respect the institution of chieftainship. In fact, the entire spectrum, the entire gamut of traditional leaders. The main problem that we have is to have a situation where traditional leaders are actually abused and they become virtual, political commissars of not only the ruling party, but of any party for that matter. Because the constitution is very clear that traditional leaders must be apolitical because they must not be seen to be political activists. So when we had the senator chief, Koshin Charumbira, saying that Madzishe, now that you have been given card by the government, you must make sure that ZANU-PF wins. You must campaign for ZANU-PF. And that coming from the president of the chief council is not only unlawful, unconstitutional, it's actually thoroughly regrettable and frightening because we are talking of the head of the chief council in Zimbabwe literally ordering his juniors to campaign for ZANU-PF. So these are the issues that we have a major problem with, to say, why should Chief Fortune Charumbira publicly order chiefs to campaign for ZANU-PF? Of course, chiefs are entitled to have a political opinion of their own, but then they are supposed to be apolitical constitutionally. We are not going to interfere with their constitutional right to vote for any party of their choice, but they should not be politicians. They should not be political activists. That is what the constitution says. So my parting shot to listeners is that our chiefs disregard the likes of Fortune Charumbira. These are people who are simply singing for their supper. They should know that we respect them as chiefs, and they should refuse to be used. They should actually refuse to be treated like little children who are told to jump and without even asking, why should I jump? And these are the things that we want our chiefs to address. They should know that we respect them. Chiefs are custodians of our cultural values and ethos, and they should never, ever allow themselves to be abused to such an extent that they become willing tools and stooges, if not puppets, of the ruling party of the day. That is our position.
Thank you so much, Mr. Gutu, for your time.
Thank you very much, Blessing. Thank you for having me.
Thank you.
Why are you here?
Ndiani
chief vanga vari pari
vachota vachiripo
ndanofakatikaendanotora motikari yavo kanyana
aiwa tinotenda zvikuru vagutu hanzi munozovafonera tichakupai namba dzavo
tinotendaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tinotenda zvikuru. Tungamiri.
Sitate mulaleli lapa Blessings lo mnumzana Nyoni. Kunjani baba Nyoni?
Sikona baba Blessings kunjani ba?
Nayi siyaphila. Uyizwile indaba?
Ngilalele sikini.
Mhm. Pose lakho ba.
Mina lokho kokuthi kuthiwa izinduna zikhampenela izano lokho mphikisana lakho kodwa izinduna
iqhubeka ba. Halo Nyoni.
Might be a bad connection there.
And mbona ulahlekile ula
banya bana. Na mkoma farirai manyere. Makadi mkoma farirai.
Bangu vanangu makadi muri ukoko ku America uko.
Aiwa isu tiri nani kurise ikoko.
Hakuno ku South Africa nasita naiwa kuri nani kupisa kuri kuita kushoma.
Aiwa zviri nani kuti vanhu vanga vachikomplaina kuti kunenge kwanyanyisa kupisa ndazwa kuti vachaurawo kuti kuharare zuva rikuita kunge rakuda kutodonha. Right, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu vanangu kande dzokuti zvokwadi tiri parumwe mana nzombe. Zanu PF zvokwadi iri kushandisa vana babo nemadzishaya kumusha uko. Ndakamboti ndichida kuinda indobva obhoera ndichibva pamurambinda paya ndiri kudhuze nekwachitsunge kwachifu. Asi ndakaona vanhu vairwara vachibva muchipatara. Tichivakumbirira kuti onai matransport yekuiswa kwakare kwachitsungo uko haisi kuita zvakanaka. Madii kutakura vana mbuya vari kurwara. Vanzi vane mari here yepeturo. Maona ndokuchiona kuti motikari yacho yakatengiwa nemari dzedu isisu vana tiri kushanda. Saka dei vabatsiro havo vamwe vavo vari kutambura saizvozvo asi vakaramba. Vakaenda vachingungurutsa vaine vana vavo chete. Asi vana mai vavo vatisiyiwa chemberi. Saka zvinotirwadza mufunge kana vanhu vachipuwa zvakadaro dzai munhu anotravhera 20 kilometers achienda kuchipatara. Vadii kuisawo mishonga muzvipatara umomo kana kudhuze makliniki ari kumadhuze nekwana chisi ukoko vanhu vasafambe edistance yakadaro. Asi votengera madzishe motokari dzavanongofamba nemhuri dzavo.
Aiwa.
Nyangwe dai kuri kuti ipay yavo asika haisiri pay by vari kupuwa mari dzepay. Vopuwa futi dzimotikari asi vanhu vacho vavanotungamira vachitambura. Vopinda futi muvanhu vakutaura kuti kana uchida kuti ugare mudunhu rangu uya uvhote uri mumashure mangu uchinoti pachikomopo. Pachikomopo nyangwe ticha unozi akadzidza anonzi pachikomopo. Achinyorererwa. Zvino madzisha aya vari kutadza kuziva kuti basa ravo nderei. Nderekutungamirira isusu vana vavo. Asi vakushandiswa futi nehurumende iri kutonga ipapo. Vatione isusu tiri kunyika dzinedzi kutiza umhondi nokuti tikataurisa futi vanotiteverera kutsimbo mugodzi kuda kutiponda. Tikapondwa saizvozvo tonomhan'ara. Wanzwa aiwa havanzwisisi vanosora hurumende iripo. Tingarege kusora here nyangu dai baba vachitadza ndiripo kuvaudza kuti baba muri kukoniwa demamati zvakati. Ndo zviri kutirwadza izvozvo kuti hurumende yedu yezanu PF iri kutidzvinyirira. Nhasi vanhu vari kurobwa takanonzi ndandiri kwaseke inini ndokwandinobva kuchitungiza uko. Ndakaregista asi unonyatsoona kuti vamwe vanhu vachitaura kuti hatiregistered because hapana change. Takarobwa vanhu vakarobwa kuunit N kuchitungiza uko asi vakarobwa vacho ndo vari kusungwa. Varova ndo vari kunzi ndo vanatsa. Saka dei mareforms achinjwa dei MDC achi nemamwe maparties ayaka vagona kubatana vonotaura namakarawo kuti maelections avo hambofa akaita free and fair kana utungamiriri kana nemareforms asina kuchinjwaya. Mapurisa ari kushandiswa, masoja oshandiswa, masabhuku oshandiswa, madzishe oshandiswa. Ore tiri kunovhoterei kana zvinge zvakaita saizvozvo? Why?
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma afarirai.
Yagadziriswa vana vamai vangu.
Tinotenda zvikuru.
Maelections ari free and fair. Ndavagare pasi na
mukoma afarirai. Regai chitore wako vateereri.
Yatakanyora gore ra-2013 vakasiyanirwa naivo vamugabe. Ndaiteedzerwe nemazvo.
Tinotenda zvikuru. Mukoma afarirai. tinotenda zvikuregai torewa muvateereri tungamiringuvani
lava laleli lapanga akatatu mulaleli kodwa ivava mambo uyaveza vayakhuluma vantu lapho vela khona emasvingo inkokheli yosiko yona injani iyangenela kakhulu yini kwezombusazwe ingemuva kwebandla lezanup f kumbe bayakhangela nje wonke umuntu
inkokheli ezinduna lezi ziyayisapota i-ruling party konke lasemakhaya ngakithi amasabhuku ayatshelwa ninduna ukuthi hambani liyotshela abantu bayavothela i-ZANU PF yiyo iqiniso leyo ngiyavumelana labo abantu abatsho njalo
la kithi lapho emvela khona ngiyake ngizwe bekhala abantu ukuthi osobhuku batsheliwe izinduna ukuthi bonke balandela khonale baba balandela ibandla elibusayo kodwa nile themba bakhona abanye you know abazimele bodwa sithathe omunye umlaleli lapha ose-South Africa osibakhululi kunjani mnumzana ye ibizo nilibize kuhleni sibakhululi sibakhulule yey lo muntu olobe lapha ngazi ulobe kanjani kunjani emzansi baba
emzansi ulungile akunankinga
aha uyizwile indaba
yayizindaba lapha ekhuluma ngamakhosi ukuthi aze athole izimota izanu vele ikujwayele ukuthi nathi kuyafika ukhetho ibayenze kanjalo ibanike lokungamathotsho kungasebenziyo ukuthi ngicude ziyabe kufile namagedlela ikhampena ngakho khona lokho into imota kabathathe kodwa bengayivoteli bengayiphuseli labantu ngoba bakujwayele izini ukudla uyathola sokuthiwa hhayi umsebenzi e-South Africa ukudla kakutoni kodwa abantu belamba bonke so abayetsheli into yawena leyo kodwa-ke ma unikwa okuvuthiweyo kuyadliwa thatha kodwa ungayivoteli izanu
aha kapula kodwa hhayi nxa sokuvotwa laphana ungavoteli izanu lanxa ungayithandi
kunokuthi khona abantu laba bona bayafoselwa bayakhohliswa ngento zeni ezamafutha yini bekhohlwa ukuthi kungadlula ukhetho isikhohliwe nabo
hayi siyabonga mnumzana ngokungena kuhleli
hayi nami ngiyabonga kakhulu
ye uyakhuluma lapho usibakhulule uthi izinduna thathani izimota kodwa nxa sokufika isikhathi sokhetho lingayisekeli izanu p f kodwa kumele sikwazi njalo sikuhloniphe ukuthi zikhona izinduna vele ezingezezanu p f ezisekela ibandla lezanu p f ngakho ambona ukuthi umuntu onjalo lanxa solufikile ukhetho engachiyana le bandla lakhe ndutaurapa blessing kuti kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa zimotokari itora henyu asi kana yasvika nguva yesarudzo musavhoteri bato rezanu p f asi ndikutaura inini kuti zvatinofanira kutambira sevanhu ndezvekuti madzishe aya ane mapato anotsigira akasiyana siyana sevanhu saka kuzoti munhu kana ari wezanu p f kana sarudzo zvacho zvasvika kuzonzi haavhoteri zanu p f zvinotonesa ipapo
zvinenge zvakaoma
zvinenge zvakaoma
and I think we have a video ntungamiri from one of our stringers in Bulawayo let's take a listen
ibizo lesipongo ibizo lenu
lesipongo
ibizo lesipongo ibizo lesipongo
ntinguzebetea tabengwa
okay chief tabengwa chief chundura ncela litsho ukuthi njengezinduna liphatheke njani
lapha asikaqedile namhlakuyakha of course into perfect but sikuyisisindo sikhona
imali eyitholayo iyenela yini ukuthi igcina isizwe uminister omutsha esithi uzakhulumisana lani kuhle livumelani ukuthi lizathola malini
ya yanti iyala wenzileyo ayisorholo So ngai ya lawenzi kongo kunikwe isibongo sisi yamukele.
That there, of course, was Chief Chiwundura at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. President Robert Mugabe is expected to grace that occasion tomorrow. Tinemwe mtere rintungamili mkoma Gerald. Magadi mkoma Gerald.
Magadi enyu.
Aiwa tiri nani zvedu. Kurise iku Johnny.
Kuri nani zvako tiriko tirikungotambudzika izano pevhichita mashura kumushawo.
Saka muri kuona senyaya kutengwa kwezvikakarara zvemota idzi.
Ini chandinoona tingaswera zvedu kunetsana nezvakawanda tichiti zvazodai zvazodii. Iye tinoti zano PFP haina basa nevanoshupika nevanotambudzika sezvazvichitaurwa nababa. Saka chavo chete kusunda bhora ravo kumberi kuti vagone kugohwesa iyo vachiramba vachiita matama iyo mhuri nenyika ichitambudzika. Izvo zviri kurarama tiri kunyika isiri yedu. Kwatiri kuitwa nhapwa nanhasi vanotirambidzira kana kuti tivhote tiri mune dzino nyika tine tichinzwa muchitaura pachirongwa paredhio apa. Saka ZANU PF haina basa nevanhu, ine basa nezvavo zvavanoita. Vasinei nezanu PF vanonzi ngavasa havana basa. Saka zviri nayo vanopa zvavo machifi avo motikari. Zvikuru vava kuti machifi avo ari kutofarirawo chirongwa ichocho nekurarama kwavo nekuti vanenge vaitya pari nani. Zvenyika izvi kana kuti vanhu vanotambudzika handiona kuti machifi avo vachine shungu nazvo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gerald.
Alright baba maita basi.
Tinotenda zvikuru.
And we must point out, Blessing, that these cars, per local government minister, Sevia Kasukwere, these cars are being imported, but from where, we don't know. I was very curious. I went on the Isuzu South Africa website just to check how much one vehicle cost, and a brand new vehicle that's the same you know type that's being bought for our chiefs, a double cab, it costs about 365,000 rand, I think, and in terms of US dollars, that should be roughly 25,000-26,000. But the thing is, we don't know where these cars are coming from, and normally they don't come from South Africa.
No,
they
don't.
Yeah, they import them from somewhere else, and normally they cost higher than that.
Well, tombodzoka kwamuri va mambo tichitarisa nyaya yemuri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Asi tichivagoti vambotaurawo nyaya yekuti nyangwe munguva yerodisha ndo rimwe rari dambudziko rekuti vamwe vaiona sekunge madzishe anenge anomboshandiswa nehurumende inenge iripo. Asi madzishe vanofanira vakakosha zvakadii tichitarisa upenyu hwedu isu vanhu vatema.
Nyaya yemadzishe, madzishe akakosha zvikurusa zvikurusa mutsika dzedu isusu vanhu vatema. Kechiposhi ndekwekuti ndive vanenge vachiti tarisira matinogara munharaunda dzatiri zvokumamisha tinenge tina masabhuku. Vanhu vanokonana vari mumusha, asi kana vakonana vari mumusha vanoenda kwasabhuku vanogara pasi tsedare. Kana sabhuku akonewa kuti agadzise nyaya iyoyoyo ndokwainenge ichisimudziwa ichienda kumadzishe. Saka madzishe anofanira kuti adini, anogadzirisa. Nezvimwewo zvokuziva kuti mutsika dzedu dzechivanhu kune zvatinenge chiita sekuti mutoro. Maona ivo ndo vanenge vachititungamirira kuti tiite mutoro wekuti tidini tinamatire tinenge tichinamatira mvura pachivanhu chedu.
Vamwe vanoti mukwerera.
Mukwerere vamwe vachisokumatonjeni, handiri vaenda kumatonjeni. Vachinodini, ndo zvinenge zvichiitwa, ndo basa ravo ravanenge vachiita kuti vadzosere mutsika dzedu. Maona. Saka sokutombotaura kwandamboita murimi rokundevera kuti madzishe vakangofanana namai. Mai ndi mai vomuroi. Ndimai vembavha, ndimai vei. Saka kana mwana wari muroi, kana kuti rimbavha, kana kuti rimhondi, mai havangarambi mwana wachona kuti asi mwana wangu. Asi vanodini, vana vose. Mai vanokokwira vana vose. Ndo zvinofanira kuti zvidini zviitwe namadzishe. Ndo zvatinotarisa kuti tiitse namadzishe, samadzishe aite izvozvo. Kuti kune mapato ezvematongerwo enyika. Hongu, kune MDC. wangu kune ZANU PF, wangu kune NPP, ameno kakoni matonge kwenye nyika mapato. Ashona. Asipa na wose hawa, vari pasi pa mazishesh. Saka isha anga zote, ah, na utunguda wana wangu, we MDC woga, kana utunguda wana wangu, we ZANU PF woga, kwete, gawadini, wanungu wana wabu wose. Saka ngawa siya, nene zenyezo, kusaruza, kuti, isu sama zisheti nenge chunga mira zakati. Iwo nga wangu, ah, wazi zivire sapacha woga, iwo shwa wano sapota. Kwete kutuwa saru zire nyika yacho na yose. Toma wanira ndiri kuita mpanya yei.
Aywa, icho kwati. Manyazo ba dede ni mkano.
Kibu zokira kuna Chief Chiwota. Vachiwota, chiri kuita kutiva nubaka wanda wa gunungu nene nye ii. Ndeche kuti ufumi wenyika waenda kumawere hakuna kumira zvakanaka bari kutaura vatereri hanzi muzvipatara hakuna kumira zvakanaka pana mapirisi mishonga iri kushomeka nekuti hurumende iri kuti haina mari asi hanzi nevatereri mari yekutengera madzishe motokari yabva kupi.
Icho kwa di icho chiri kutaurwa nyika iri kutambudzika asi kana tatarisa na mashe ane kodzero nekuda kwekuti zviri kubva mubumbiro remutemo asi kana taitwa chiri chisingabve mubumbiro remutemo tinoita dambudziko nekuda kwekuti tinenge taakuti zvabva pati. Hapana asiri kuziya kuti the economy is bridging. Munhu wese ari kuzviziva. Chikonzero nei madzishe nguva yese inenge vakanyarara. Vanga vachiziya kutambura ikoko. Asi hatimbotarisaiwo kuti madzishe acho anga akapedzesera kutengerwa motikari rinhi. Vamwe vacho vachiinadzo here kana vainge dzakabvenge vatengerwa. Basa ravo kana vachida kunzi variti vanoriita sei kana vasina chekuitisa. Ndishe anotarisa dunhu, anoita zvese, vanofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana kwavanotevedzwa. Isu hatisi kuramba kuti zvipatara hazvina mishonga. Hatisi kuramba kuti nyika haina nzara. Hatisi kuramba kuti vana vanoda kudya. Zvese izvozvo tiri kuti kana zvichikwanisa kuti tikwanise kufamba tichisangana tichionana tichikurukura hapana chakaripa nekuda kwekuti kana tazogara tisisasangane oudza kuti aiwa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa zvinozotambirika here vanozoona here panyika vanhu varima vane vatungamiri vari kuvatungamirira zvikonzero zvatinga venazvo zvakawanda sevanhu asi tisati kana chimwe chinhu chaitika toti chaitikirei uyo angadai anga asina kubva nekuti haana nguva akakodzera kana kuti nguva yacho haitiriwo kana kuti haana nguva akakodzera tiri kutaura kuti zvino zviri kuitwa izvi zviri pamutemo tikazvitarisa vanhu vamwe vacho vari kutaura vari kutaura asi maMP ari kubva kudzimbo dzavo havati kutokomberera kuti sei vari kutengerwa moto zvangaitika chete kuti izvi zvataurwa nekuda kweshoko rataurwa kuda zvikuru sekutaura kwamuri kuita kuti vanhu vari kuti sei vacharumbira vataura shoko rakadaro asi ndaida kuti vanhu vatore mazuva ataurwa namambo yekuti mambo ndimambo yechinhu chose kana kiti kana huswa kana chii zvinhu zviri pasi pamambo saka tozvikanganwo izvozvo tose vatichataura zvinhu zvatinotaura kuti mambo ane kodzero inosvika papi dambudziko guru guru randinoona nyika yedu yezvinozvi yazara vana vasina yaoneruzivo rwokuti mambo akamira sei chii chinombonyatsonzi mambo vanhu ivavo vari kutaura vamwe vacho ndanzwa vachitaura kuti murudhizha madzisha aishandiswa
nhare ya ishe chiwota inenge amboti dzime chaidza kuti tivabate asi vanga vachitaurawo kuti ntungamiri there might be a problem if you look at Zimbabwe's population right now it's composed of 60% youths. And he says, that might be a bit problematic because they might not appreciate the traditional role that is played by chiefs.
Indeed, just to be fair on the critics, mm-hmm. many people from my reading from, these Facebook and WhatsApp messages mm-hmm. we are holding here, people are saying, it's okay to take care of our traditional leaders, mm-hmm. but it is the politicization mm-hmm. of, traditional leaders that they are up against. Sita ngiyazi lo mlaleli lapho ke
unamo goronga makadi mkoma namo
chiripo makadi kumwana mai
aiwa isitiri nani mkoma namo nyairi mgango mainzwa ngati V18
nawo yacho inoneka nepo kutangira nokuti chikazvitarisa kuti nyika iri kuchema chema kuti haina mari maindustry anovharwa kodai mari iyoyo yatorwa ikatenga mota iyoyo yakavhura kana maindustry kana maviri zvavo handiti vana vechidiki ava vaibatsirikanawo vakawana pokutarisa kuti tiri kumukirawo kundima asi ivo vanoona zvisina kukosha inini mubvunzo wangu ungava pana mambo chihotavo kuti kosei zvinhu zvakafanana nezvizvo kuti madzishe arowana zvavanoitirwa sei zvichingoitwa kana yava nguva yanangana nesarudzo
Mhm.
Handiti kukanda mafese mudziva here kuti vawane kubatira hove padhuze.
Mhm.
nokuti asi iri hangu kuti madzishe asapuwa motikari. Handinyanya hangu kuti nditi vapiwirwei.
Mm-hmm.
Asi nguva yavapuwa nenguva yatakatarisana nayo kuti hatina kana chatinacho
mm-hmm.
asi tiri kuda kufadza vanhu vaviri kana vatatu ruzhinji rwevanhu ruchitambudzika.
Mhm.
Vakadi kuvapa kana parana 2013, parana 2013.
Mhm.
Iko zviro nokuona kuti hapana munzira yavangashandisa nokuti madzishe iwawa zvavapowa motikari vava nesimba guru rokuti madzisha chadedza masabhuku vovudza masabhuku kuti ine ndobata vanhu vamunavo ikoko. Saka sibasa richabatwa bai guru zvikuru ngatisazvitora nhando.
Mhm.
Ndambonzwa zvangu vamwe vachiti motikari PY asi mizivai pokuvhotera. Haipapo tiri kunyengerana ipapo.
Mhm.
Vanhu vachashanda zvikuru. Asi kuti hurudziri handingangopa ndeyokuti tikatarisa nechidiki akawanda zvikuru. Kuti isu tichigura mutauro wose uyu. Kana tikatarisa kuti pamba pana baba namai ndo vanoti takarwa hondo. Asi vane vana vavo kana vashanu kana kuti vatanhatu vana ivavo vakabatana nevamwe panext door zvichingoinda ndiona sokuti tinokunda zano yacho motikari vainadzo dzacho dzemadzishe dzavanenge vapiwa
tinotenda mukoma nhamo
zvakanaka imuye neusiku hwakanaka nebasa renyu
tinotenda zvikuru
state umlaleli I think uzaba ngomlaleli wokugcina blessing because the clock is ticking we are running out of time silo mamdloli kwele Botswana kunjani mamdloli
ngaphila linjani baba Nkomo
hayi siyaphila uyizwile indaba mama singenele kuhlela
ye ngizwile sibile indaba khona le ayikho right le abayezile ngoba yokuthi bathengele izinduna izimota ngoba sokukhanyelelwe ukhetho kulokuthi bancedise kwezinye indawo lapho okufuneka khona ukuncediswa kule ndawo ezinjengezibhedlela kanti induna yakithi elupane izaphiwa imota elupane umuntu angalimala kuthiwa yakula ambulance yokuyamlanda amapolisi uthi uyahamba uyaripota uthi uyabafonela ubabiza ukuthi sule problem lapho khona bethi akula mota kodwa induna yonisiphiwa imota uyabona ukuthi akuhambelani baba Nkomo.
Mhm, mhlawumbe bazazisebenzisa ukulincedisa ukuncedisa izakhamizi.
Hayi vela zikazizi kusebenza anti vele balezi imota abahamba ngazo konke la MP. Anti balazo vele imota abahamba ngazo anza izibone vele kuthiwa hamba lethatha imota ka MP lethatha umuntu oselimele endaweni nje. Angaze ngubone. Abantu bahlala bethwele nzima kuphela kuthiwa kula ambulance akula mota yamapolice. Sonke isikhathi akula ambulance akula mota yamapolice. Uyabona? kubeka njengakithi esigabeni sakithi lifana kula bantu abanenga kula bazintandana abanye vele bafunda nzima bayaxotshwa lesikolo umuntu ekwazi ukuthi ugogo ekhaya ngale vele kasebenzi kala mali bamxotshi nje ukuthi kabuyele ekhaya ebuya lo gogo lowo azochaza ukuthi wayengabhadala esikolo konke lokho izikhathi zokuthi uhulumende ngabe uthatha imali ezo wakuyisela imali ye-social welfare eyayivele ikhona iphiwa abadala lezintandana imali eyombe yacina kumbe yacina ngamo-90 something ngabona izalukazi kaziyiboni noma ungaze ukuhambe uthi uyabuza bakuthethe ihambe eharari uyahamba ngane harari wena uvele udinga uncedo olupani khona kula ma-ofisi elupani uyayibona ukuthi injani indaba yakhona
hayi siyayizwa manyathi isikhathi isesesidliwe ngumangoye siyabonga ngokungena kuhlelo ma
hayi mbongile kakhulu la
ngumamdluli lowo isikhathi sesihambile bakithi sokusela imizuzu emihlanu kuphela ukuthi uhlelo lwethu luphele mhlawumbe unemwe mtelele
tinenge tinemwe tinavagogode makadi hayi watiri nani zvedu nguva yedu sekutaura kuri ita mutungamiri inenge yatifambei ngatiti gaga tauraiti nzwa
ndoda kuti gaga richiti madhishi avaya asingafanira kupuwa muzvarike zvinezvi zvekuti handitivani handiti vane chikwa zvikwangwani zvanofamba vakaisa pabimbiri zvekunyoshiringi zvinoachipira mabhazi avabhadhari saka vopuwazve motikari zvehere iko vasingabhadhari motaizi vaida vangotenga ambulensi vaida vatenga zvimwe zvinhu zvinobetsera pabliki saka ndomaonero angu chete hasi kuti tinovavenza kuti vapuirwe nezano hasi kutiri kuti isu vane zvikwangwani zvavo zvinotiradza kuti dzavo izvozvo
asi kavari kuti hongu vanenge vaine zvikwangwani zvekukwira mabhazi mahara asi kune dzimwe nzvimbo ka dzavanenge vaifanira kutonga nyaya kunenge kuri kure kana kuti vachida kufambirawo kuona vanhu vari mudunhu ravo nekudaro vanenge vachida kamotikari
mukanyatsa kuzvitarisisa vanhu vapuwa motikari idzodzidzika handiti ibhulawayo kai
aiwa munhu wese madzishi ese
mukanyatsa kutaura nzvimbo idzodzidzi vamwe vari mudhuze ndichitoshandisa mudhuze imomo saka ngade vamboshandisa transport yezvikwangwani zvavo
aiwa tinotenda zvikuru vagogode
sihambileke isikhathi lapha blessing njengokutsho kwethu silwa umlaleli wethu omkhulu lapha ubaba umambo ngamafitshane baba mambo mhlawumbe ungathanda ukubingelela isihlobo labangane nje ngomzuzu wodwa ngoba balalele lamhlanje ufikile pele studio 7
okay naita basi ndinokumbira kukwazisa sabhuku wangu Jonathan Mazodzi pamwe chete nomukoma wangu Joseph Bhule vari kugokwe ndichikwazisavo vatete vangu vari kwamurehwa vose ava ndinoti kufara ndichaonana ndichikuuya kumusha mwedzi unotevera
siyabonga baba mambo and our last comment comes from ufanele Kingdomite Tulani Dube oti yena imota ngezani kungela migwaqo hanzi komoto karindedze pasina migwaqo
that's a good one and of course pane vamwe vanga vanyora hatina kukwanisa nguva yekuti tiveregedzese asi kuna ana nyasha ari kuti ndinokupai nhamba dzangu hambondifonere next time tichatanga nanyasha ntungamili and also have dudzai muhlangano kuti ndobasa rezanu PF rekuti vanotengera madzishe motokari sarudzo dzaakuitwa tinashe Diamond Kandeni anoti vakangwara havana nhamo of course I think those are some of the comments that we heard from those who are following us on our Facebook page, on WhatsApp, our radio listeners. But Ntungamili, since time is not our best ally, let's take this opportunity to thank our guests this evening. Thank you to Mr. Michael Mambo, our in-studio guest. Thanks so much for coming. We appreciate it. And our number one listener, no doubt. And thanks also to MDCT spokesperson Obet Gutu. And we also had Chief Edson Chiwota. Thanks to our viewers, our callers, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.